chatinoda kuti tiite zvikirino iri ndokuti tiite ma meetings all stakeholders, particularly all the unions, and agree on a modus operandi. And modus operandi inofana kuti musi watinenge tataura kuti tsatsva muzvikoro muri virtually empty hamuna kana ticha. Saka vhiki rino mazuva ari kutanga mangwana nechipira pavanhu vachienda kunotora pei vachidero ndokumobilize kuona kuti musi watinozotanga wacho muzvikoro mese hamuna kana varayiri. Saka tikazotanga vanoenda kunotsvaga tumari itoto, that impact will not be felt. And by the time atinenge takufunga kuti regroup, government inenge yaita come up with other methods yokuti tivharire panze. So ini ndirikungotaura kuti hapasati paita misangano yakakura vhiki rino, ndokutiche misangano yakakura yematicha union tichiagree on the modus operandi muzvikoro, muchifambawo nematicha unions achisupervisa varayirizi kuona kuti vari kumobilize vamwe vavo. Saka pazvinotanga zvinofanira kutanga zvino mutsindo. Chingatobuda chingatobuda kufozeu efederation yematicha union, and ndozvatikoengarira kuti all teacher union leaders must meet. All teachers also in schools must mobilize across the union divide so that when we start with vigor, enthusiasm and the impact to the government, we must have very minimal days but maximum effort to ensure that we make maximum gains and minimum losses. So tikangotanga negoslo hapana chinobuda.
Asi zvino hurumende inganzwe sei zvichemo zvenyu kana imusina kubatana?
Ndinofunga kuti my unions that matter atabatana. We have kickstarted ma negotiations. Hatisatanyaisa kuti tisvike pamuzongoza. Asi by Wednesday zvinenge zvapera ma negotiations nokuti toenda sei mberi. But handongotaura nekuti hapana chauviri chinobuda mumapeace council. Vanongovawo vanhu vanenge vatotumwawo nehurumende kuti chiendai munodisturba zviri kurongwa. Apex council haina chainobudisa, chinobudisa maunions zvikuru sei ari avarayiri ndio anofanira kuti achibatana ataurirane kuti toenda kumberi sei. Because unonosangana kuti apex council noumwe munhu asingakwanisi zvake kuti aende kustrike because anoziva kuti kuenda kubasa kwake anenge achiita mari, unenge achiita madhiri ikoko. Tinoda vanhu vanobva muteaching fraternity vane zvichemo zvakafanana ndo vanganzwisisana. Ichi chinonzi apex council idhongi rakafa. We cannot continue tichingorova dhongi rakatofa zvaro tichifunga kuti ringawedzera speed. Harichinai, ngatisiyanei naro, nderehurumende.